Facebook at VOA Larry London.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gunyana 9 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218. Nhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa dzakasvika munyika nezuro manheru kuzoita hurukuro neZANU PF. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yakanzura chibvumirano nemakambani maviri ekuChina chekuchera maratya muHwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218 zvichitevera kufa kwevanhu vasere 8 nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana matatu ane makumi masere nevasere 7388. Nezuro vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vave zana rine gumi nevatanhatu 116. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevaviri 42 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi manomwe nevanomwe 5477. Gumi dzebato reAfrican National Congress dzakatumwa nemutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa dzakasvika muZimbabwe nezuro manheru kuzoita hurukuro nehurumende pamusoro pezviri kunetsa munyika. Mukuru wenhumwa idzi vari munyori mukuru webato reAfrican National Congress vaS Magashule vakaudza vatori venhau kuti chikwata chavo chichange chichizoita hurukuro neZANU PF pamwe chete nevamwe vane chekuita nenyaya yemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Hurumende inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ringakonzera kuti chikwata ichi chiite hurukuro nemapato anopikisa vakuru vemasangano anomirira vanhu nevakuru vemakereke. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuramba kweZANU PF kuti vaenzi vataure nevanhu vavanoda kutaura navo chiratidzo chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye zviripo zviri kuedza kuvanzwa.
Ndinoona kuti iyo nzira yehurumende yekutoramba kuti nhumwa idzodzo dzitaure navamwe vanhu zvinotoreva izvo kuti pane chavari kuviga zvavasingafaniri kunge vachiviga. Zvinotoratidza kuti pane zviri kunetsa muZimbabwe. Kana pane zvanga zvisina nesi vaigurambirei kuti nhumwa idzi dzitaurirwe munhu wose wedzingakwanisa kutaura naye. Saka kuzama kuvanza zvimwe zvavari kuvanza zvinetso zveZimbabwe ivo zvavari kuzama kuvanza veZANU PF, nokuti vanoziva kuti ava veANC nhumwa idzi dzikandotaura navamwe vambamwe mapato namamwe maorganization vachazofumura zvekuitwa muZimbabwe. Kana munhu achingoona kuti munhu wakachena haana chaanovanza unogoti vaenzi vasataudzana navamwe vanhu nemhaka yei.
Sika Professor Masocha, urumende iri kuti hapana chiri kunetsa muZimbabwe, saka vasina basa kana kuti vasingade zvenhumwa idzi kuzotaura nenyaya zviri kunetsa. Vanoti hakuna chiri kunetsa muZimbabwe.
Kungotoramba kwehurumende kuti hapana chinonetsa, ava havangataori navava, neimwe nzira kutovhuma kuti pane zvinonetsa zvavangazofumurwa nazvo.
Avo vange vari muzvinafundo, Elliot Masocha, vari parunare kuOhio neStudio 7. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti harichatenderi makambani maviri ekuChina anoti AfroChina Energy neZimbabwe Zhongxin Coal Mining Group kuchera marasha muHwange National Park mushure mekunge vanhu vakawanda vagunununa nezvedano iri. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemhuka ange atoendesa hurumende kumatare. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende haichape makambani mvumo yekuchera zviwanikwa mumasango anochengeterwa mhuka. Muhwange mune mhuka dzesango dzakawanda kusanganisira nzou, zvipembere, nyati nedzimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu.
Sesangano reCenter for Natural Resource Governance tanga tiri kushanda pamwe chete nemaorganization akawanda zvikuru sei vari mutourism and hospitality sector, tichiedza kukurudzira hurumende kuti ikanzure malicense ayakapa kumakambani tu iwawo. Saka tafara zvikuru ne cabinet decision yaitwa nhasi yekuti kumaina muma national parks, nzvimbo dziri pasi national parks hakuchatenderwi. Tinobvuma kuti istep yakanaka yatorwa nenyika ende hatifaniri kudzoka kumashure zvekare kuzotanga kuona futi mamine aakunyuka muma national parks. Saka tiri kufara nedanho iroro, tinoti hurumende yagona kuti yateerera zviri kutaurwa nevanhu.
Asika vamaguhu vamwe vanga vachitiwo marasha aya akakosha zvikuru tichitarisa kuti Zimbabwe iri kuda kusimudzira mabasa ekugadzira magetsi kubva muchiwanikwa ichi.
Chandingade kutaura pa Blessing ndechekuti Zimbabwe haina kubvira yamboita shortage yemaratya. Maratya actually tiri kutotengesa dzimwe nyika. The last time yandakaenda kuHwange Colliery vava vachitonetseka nemarket yekutengesa maratya. Saka nyaya yekuti vari kuda kumaina muHwange National Park nekuti vari kuda maratya ekufidha kuHwange haisi nyaya yechokwadi. Maratya tinawo, makambani ari kuchera akawanda, zvekare tine dzimwe nzvimbo muZimbabwe munomu dzine maratya dzakaita sekunana Sengwa kugoko uko nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzekuti vanokwanisa kuchera maratya musiri mumanational parks.
Kose vakawanda vachichema-chema nenyaya yemashandiro emamwe makambani ekuChina.
Dambudziko riri kuitika especially nemakambani ekuChina ndeyekuti vazhinji vacho macitizen ekuChina vanhu vari kuita poaching, vari kuuraya mhuka dzisiri pamutemo. Saka vari kunopinda mumanational park pamwe pacho vachishandisa license yemining, asi chinangwa chavo chiri chepoaching. Vamwe vacho vari kupinda vachinoita sekunge vari kuita zvemasafari kana kuti vari kuita malodges ekuti vanhu vanenge vachiuya vachirara zvavo vachiona mhuka, asi chinangwa chavo chaicho chinenge chiri chepoaching. Kana vari kuda zvekuchera maratya chaiko ngavaende kune nzvimbo dzisiri manational park. Saka isu tinoti danho iroro rekupinda muHwange National Park haisi nyaya yemining, panofanira kunga paine zvimwe zvavari kuvavarira maChina muNational Park imomo.
Asi tichitarisa nyaya yekuchengeta mhuka nekuchera marasha, mungati chii chakakosha?
Chekutanga tinotarisa panyaya yeba yemabasa. Kuchengeta mhuka kunopa mabasa akawanda kudarika mabasa tanga tichawana kuburikidza nemakambani maviri iwawo. Uye muZimbabwe tine nhoroondo yakareba inoratidza kuti maChina vanoabhusa vashandi, vanorova vashandi, havavabhadhari mari dzavo. Saka hatikwanisi kukompea tumakambani tuiri tuotuko neve tourism sector. Kana chitora mamsuru pe tourism sector, tisungu taura wange national park shiti.
Munorewe ya apa wama guu.
Nekuti wange national park ikashibi isu kwa zitarayo, zunorewa kuti tourism yese mzimbabwe ya shiba. Zunorewa kuti even masafari operators ari around the country. Wacha kanganisika nekuti ma tourist kana waka garawa kunika zao kwa wari waka ngonzi kwa chichi kuti pani zisiru famba zakanaka ma national parks kwa Zimbabwe wanupa watu kanzura uya kuno wanenga wakuenda kunana Botswana nana Kenya ni kunana South Africa. Saka mari ngonzi kwa ni tourism ya kawanda imari kutu wana air Zimbabwe the benefits imari kuti ma hotels ne ma lodges ano benefita. Imari kuti vashandi vanenge vachiwana mari, they also pay as you earn ku government, uyoma companies vanenge vachibhadhara ma revenues avo ku government. Saka hatikwanisi kuti ti sacrifice the tourism nekuda kwema kambani maviri ema China.
Mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance vafara emagu vange vari parunare kwamutare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe wa Jacob Ngarivume vanoti kozero zepa sungwa kuma jerima viri makuru emu Harare anoti Harare Central nechikurubi Maximum Security Prison adireme kezwi wa Ngarivume pamwechete ene mutorewe nao Hope Chingono vakapedza mazuva makumi mana nemashanu vachigara mumajerima viri aya ndokuzopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yokukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vangarivume pamusoro pekugara kwavakaita mumajeri aya.
Nguva yakareba kudaro asi chatakaona ndechekuti kodzero dzavanhu kana kuti kodzero dzemajeri anoti Harare Remand Prison pamwe chete nechikurubi Maximum dzinosara kumashure zvakanyanya marenge nekugona kuchengetedza vanhu kana vasungwa. Ndava uri kunzvimbo dzakadaro zvinobva zvaita sekuti vasungwa havana kodzero dzashose, asi vasungwa vatori nekodzero dzekuti vadye zvakanaka, vaonewo pekurara pakanaka, uye vadye zvokudya zvinoringana miviri yavo. But hazvisizvo zvatakaona ikoko. Magumbeza anoenda, masels acho anoenda dzakakura zvinosandamboona. Ndinamboona enda dzinofidwa kudaro waitofunga kutoti asi kuno kunofidwe inda kupfuure vanhu kana. Saka aiwa, nzvimbo iyoyo yanga isina kutombonaka zvachose. Maringe necovid kwanga kusina mamaski, vanhu variko havana mamaski. Zvipatara matesting kits hakuna, vanhu havasi kutestwa. Pandanga ndiri kuchikurubhi vakatora vanhu gumi parando kwabva vatesta 7 vakadzoka vari positive. Zvinoratidza kuti kwanga kusina kurongedzeka maringe nekuchengetedze vasungwa.
Hapana here chipatarawo pamajeri ipapa zvokuti vanokwanisa kunge vachitarisawo varwere nekuonawo kuti utsanana hwakamira sei mustocks imo?
Chipatara chiripo ende uye manesi nevana chiremba varipo, asi havana zvokushandisa. Chipatara chemujere chakangofanana nechipatara chiri cheparenyatwa chekuti hapana zvokushandisa. Saka ndo exactly image iriko, kwanga kusina kana paraset chaivo. Zvokuti ukanzwe musoro vanodzikise temperature.
Totarisawo ukama hwenyu nevachengetedzi vemajeri vanga vakamira sei, nokuti tinonzwa kuti makapedzisira maakuchengetedzwa kumajeri kunochengeterwa vapara mhosva hombe.
Ndo kwatanga tirikoko, tanga tine vaigara vachiseza malaifi, vamwe vaiseze mahundred years. Saka isu takava neukama hwakanaka zvikuru sei nevamwe vasungwa vataigarisana navo. Asi vanochengetedza tine vamwewo vanga vane mwoyo yakasimba kwazvo, vaitoona sekutoti ndivo chaivo chaivo vanofanira kuti vatishungurudze. Asi kune vamwewo kutaura chokwadi kwakanaka, kune vamwewo vanga vane mwoyo yakanaka chaizvo, vaiedza kuita basa ravo nenzira dzakanaka. Saka ndingati papa nemuvhenganiswa veuyo vanga vakatiipe nevanga vakanaka vanga variko takasangana navo vese ikoko.
Pamaienda kudare nguva zhinji maienda makaiswa ngetani dzemaoko nedzekumakumbo, mainzwa sei?
izo zvava zvimbofadzi zvachose iwo mudhuri wacho wechikurubhi mudhuri unotyisidzira kwazvo nokuti murefu kwozoti uri pamudhuri wakadaro waakuende kupinde mumota yacho mota yacho ichinonzi magumedhe chacho ichocho chingori marata bedzi then pamusoro pazvo wesengetani mumaoko nemumakumbo aiwa zvese zvinhu zvaifadza chose hazvaikomborera zvinhu zvatakaedza kuramba tivatsanangurira kuti aiwa hazvina kodzero dzakanaka but you of course vairamba chisimbarira kuti ndo zvatinokuita izvozvo saka zvinhu zvatanyatsokuona kuti hazvisizvo zvinofanira kuizwa uye hazvisi pamutemo
kwouyawo nyaya yechikafu tinonzwa kuti mairambidzwa kuti munge muchiwaniswa chikafu chinobva kunze maizowana chikafu sei
chinorwadza vakange miri ndechekuti chinhu chese chataifanira kuwana taifanira kutoende kukoti taifanira kutoende kudare magweta aitoende kudare kuti tiwane chikafu chekudya magweta akaende kudare kuti tiwane madoctors magweta akaende kudare kuti iwo magweta acho tigone kumaona in privacy takaende kudare saka unonyatsokuona kuti hapana changa chidiwa kunzi isu tichiwane zvese zvataida zvaitondorwirwa kudare ende kunyange matsamba abva kudare haikoti yatipe oda yekuti tizviwane zvinhu izvozvo zvaitonetsa zvokuti zvakatozotore vakurusa veprizoni ndo vakatozotaurwa navo nemagweta kuti vagone kunyore tsamba kuchikurubhi kuti tikwanise kudii kutenderwa kuwane zvinhu kuprizoni saka yanga iri nguva yakaoma at one time inina Hopewell takatoita mazuva maviri anenge matatu tisina kana chataisemukanwa nekuti tairambidzwa kuti chipinde kusvika kafa dzazobuda kumataredzimosva ndopatakazotange kudya saka yanga iri nguva yakaoma zvakanyanya chaizvo
avo vange vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vazivisa kuti kufamba nendege munyika nekunze kuchatangidza zvekare asi vafambi vose vavhenekwe kana vaine COVID-19 mumaawa makumi mana nemasere vasati vapinda mundege. Nzvimbo dzinotengesa hwahwa mabottle store ari kubvumidzwa kutengesa hwahwa asi vanhu vasingabvumirwi kunwa hwahwa uhu panzvimbo idzi. Zimlife.com rine nyaya inoti munyori mukuru wevakamborwa hondo yerusununguko kana kuti war veterans vaDouglas Mahia vachiti sangano ravo rinoda kuti mawar veterans apiwe mapasipoti afanira kudzikana kana kuti diplomatic passports madegree edzidzo kana kuti honorary degrees pamwe chete nokukurudzirwa nyore nyore pamabasa ese avanenge vachiita. NewZimbabwe.com rinoti gwaro rakabudiswa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaPatrick Chinamasa rinoti chikwata cheAfrican National Congress chichangosangana nebato reZANU PF chete. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ndoitwa Jane Ngwenya ndekupolokwana tirakutaura navakuru veZANU PF vanotitotonga kuti ndoona sokuti mapurisa namasoja vanogona basa ravo zveshuwa nekuti vamanyamanya apima minetsi vavadoona vakomana vavo vakafura masoja vakamawana zvino basa ravo rohonditiro ndishavisa parimine pane papa kune vanhu vari kukidnapiwa vamwe vachimwisiwa weti vamwe vamwe vachirohwa zvakaomarara vamwe vachiretewa hatina mbova kuchivawanikwa saka sei vachitsvaka avo nekukurumidza avo vachishayikwa vanokidnapa vanhu vachishayikwa zvoreva izvo kuti ivo ndo vari kukidnapa vanhu haipo mutitaurirewo kuvakuru vedu kuti hai pafungei pavanhu zvino vachakuti kudii izvo zvamunongoti nyika yakanaka.
Makadii pa Studio 7, ini ndinoitwa Professor Mulambo, ndiri pano pa Western Cape muCape Town. Ndaida kukomendawo panyaya yevarume avo vanonzi vakaurayiwa nemauto avo mushure mekunge vapfuura musoja. Zvedu nyaya iyi tingada kunyatsoiongorora zvakanaka, ine chekuita nehurumende iyoyo yamunangagwa. nokuti wai vanhu vakazobatwa kure zvakadero. It means vanhu vanga vachitoziyana navo, saka ngavarege kuda kuripusisa vanhu ivavo. Vaiziva zvavaiita. Ko wai vachada kubata vanhu vari mudhuze vakasungurudza vana Johana Mamunda. Vari mudhuze imomo vanhu ivavo ngavatsvage vanhu ivavo vavabati. Ndatenda zvangu.
Hallo, hallo Studio 7. Makadiko. Ini ndini mbuya chigara newako kunoku Midlands. Katiti imboisa wechichemo veduwe tofawo nenzara ku Midlands kuno. Hatitaimboora werufeya, zvino werufeya haichatipi. Tinochemawo kuna baba president vedu vamunangarwa kuti taakufawo nenzara veduwe tokumbira vatibatsire werufeya yedu yaidzoke. Dai mungandifitirawo mashoko angu aya. Kuna baba vedu itarwadziwa nzara nemapiritsi atinomwaya vaita henyu.
Pamusoro vashamarari vestudio 7 nemhuri yese yezimbabwe, indiitwa tichibanda pamasvingo apo, asi ndiri kusouth africa parizino. Ini ndinoda kutaura pamusoro penyaya yamunangagwa negugura wind. Izvozvi tiri kuona munangagwa achiinda kubulawayo kunoti vataurirani pamusoro pegugura wind kuti akakanganisa. Asi ngationei kuti maoko ake izvozvi parizino akachena here. Tikatarisa nyaya yana achawanda mucheyuwa, zvine chiedza here zvaari kuita izvi? Munhu kana achiratidza kuti akakanganisa parizino, ingade achifanirwa kuita zvinhu zvakanaka kuvanhu. Dei zvanga zvine chiedza mukati zvanga zvakanaka, asi kuti akuda kutsvaga kuvhoterwa kuti pana 2023 apa apindezve pachigaro. Ngatisabatwa kumeso namuna munangagwa, ngatisiyane naye.
Kozwai vastudio 7, tinoda kutaura pamusoro pezviri kuitika muzimbabwe umu. Mapurisa namasoja omunyika akataridza kuti anogona kushanda nesimba, hapana chingavakurira kana pane chavanenge vachida kuinvestigata. Saka zvese zvinenge zvichiitwa vachiti havasi kuziva zvinenge zvichiitika ndivo havo vanenge vachiita. Chiitiko chekuchivhu chakataridza kuti masoja edu namapurisa anoreacta zvakanyanyisa, uye anogona kutiresa kuti zvaitika. Munhu anogona kubatika sei muchinguva chidikidiki? Vanga vakwanisa kubata matsotsi akanga afura masoja. Zviri zvinofadza chaizvo chiitiko ichocho chekuti vanenge vaita umhondi vanofanira kubatwa nenguva. Ko zvino vose vanokwira vachingopambwa ava havabatiki seiko? Zvinongozogona kubatika kana kuri kwekuti vaitwaudzi vari ivo here? Saka utongi uhwohwo hwakaita sehwohwo, iwo mapurisa namasoja ngaazvione zvine maeffects anosvika papi kana vakaregerera vanhu vachidai. Vanofanira kuti vabetserane. Dai vanhu vakarega kubetserawo masoja iwavo, aikwanisa kurasikirwa noupenyu ese. Asi kuti zvinotaridza kuti vanhu vaine chido nemasoja avo emunyika, ivo masoja ndo asina chido nevanhu. Nyika ngaitongwe nemazvo tigowana kuenda mberi nerusununguko zvakanaka tichibetserana ndokuti tirarame.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.
Vatambi vemuZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa vari kuchema zvikuru mushure mekupera kwemakundano eABSA Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vemutambo wenhabvu vanoti murairidzi wechikwata chemaWarriors Zidraviko Lugorusik. Anebasa guru, rekumba chikwata chinokwanisa kuenda kumakwikwi AFCON ne World Cup. Sezvo vatambi vemunyika vakawanda kusanganisira Kama Billiard we Kaizer Chiefs, Knowledge Msona we ASU Pen na Tino Kadewere we Lyon vari kutatarika mumitambo yavo. Mutsigiri we Shabani Mine vatinashe Museti vatendawo kuti Lugorusik ari panguva yakaoma mukuumba chikwata chake.
Pakuona kwandoita logistics vacha netseka nokuti izvozvo vazhinji vangu vasiri active. Uyezve vari active matimu avo anga asiri kuperforma zvakanaka. Tikatarisa vana Kama Billiard pane zvazvitombotaurika izvozvi kuSouth Africa nenyaya yeperformance yake. Tozotarisawo Musona kuUpen ukokoko unenge zvisina kumira zvakanaka chikwata chake chirukura kwacho. Saka apa I think anofanira kutoita net yake wide titarise vaya vanga vasina kutamba vana Boni vana Nelson uyezve akakwanisa kuwana mafriendly ekuasesa vanhu ivavo.
Zimbabwe ine mitambo miviri yakateverana neAlgeria mumitambo yeAFCON 2022. Parizvino Algeria iri kutungamira gungano rezvikwata zvina nemapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro pema Warriors. Botswana ine point imwe chete, Zambia haina kana point zvayo. Kusarudza vatambi vemunyika kuri kunetsawo sezvo mwaka wenhabvu usati watanga. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kutarisirwa kudzoka muna gumi guru mushure mekunge veZifa vaisa chikumbiro ichi kuhurumende. VeZifa vakamirira mhinduro yekuti zvikwata zvitenderwe kutanga gadziriro musi wa 14 Gunyana. Zimbabwe inowanzovimba nevatambi vari muABSA Premier League kuSouth Africa, asi vakawanda vacho vanga vachitatarika mukupera kwakaita makundano emwaka uno. Billiard na Willard Katsande vakabvutirwa mukombe pamuromo nemugovera neMamelodi Sundowns iyo ina Peter Ndovu sa manager. Vamwe vemuZimbabwe vari mukuchema ndi George Chigova, Carlton Mashumba na Walter Msona, avo vave kuenda kuNational First Division mushure mekunge chikwata chavo chePolokwane City chakapedza chere pasi pasi nema points makumi maviri nemashanu chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanozvienda chaizvo. Ndini munoti mapurisa atambi, mapurisa anotamba. Zimbabwe Police Band Mai Vadikondo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane gumi nevasere 218. Nhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa dzinozoita hurukuro neZANU-PF dzakasvika munyika nezuro manheru. Dare remakurukota nezuro rakazivisa kuti rakanzura chibvumirano nemakambani maviri ekuChina chekuchera marasha muWange National Park. tashika kumagumo ichirongwa chedu cha nasi iva inesu zvekare manero ya nasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.